Isusu se bazi rinomirira vashandi vemumapurazi muno muZimbabwe hatisi kufara nechiitiko ichi, uyezve tiri kutarisira kuti nyaya iyi tione kuti ichasvika kupi. Muzvinapurazi uyu arangwa chaizvo here zvinoenderana nemhosva yaakaita?
Tichitarisa ukama huri pakati pemushandi nemushandirwe pavhidhiyo yakabuda iyoyi, zvinoratidza kuti ukama hunenge husina kunaka. Zvinhu zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa ukama pakati pevashandi nevashandirwe mumapurazi?
Chinoda kuti chiitwe kuti mushandi nemushandirwi vagare pasi vanzwanane, uyezve hatitarisire chiitiko chakaita seichi kuti kana pachinge mumwe mushandi atadza, employer otora mutemo kuisa maoko ake. Izvozvo hatizvitarisire, uye chiitiko chakashata fani. Endi tikutarisira kuti kune avo mapurazi mamwe vachiri kuita zvinhu zvakadaro, bhozi hunhu hwaitwa kare nevadzvanyiriri. So hatitarisire kuti zvirange zvichiitika kuvashandi vemuZimbabwe.
Tiri kuzwa kuti ivo vashandi vari kupomerwa mhosva yekuba pabasa pavaishanda. Zvinhu zvamungataurawo pamusoro pechiitiko ichochi?
Handingati inini vakaba kana kuri kupomerwa. Ehe, zvikanzi vapomerwa, but chatikutarisa ndechekuti ngatiti aba mushandi, hakune here vemapurisa vanoona nyaya idzodzo? Vatoti pachirungu ma-law enforcement agents, anditi kana iri criminal case, that's why kune makoti, kune matare. Aifanira kunge akaenda navo kumapurisa, vosungwa, kotorwa matano chaiwo.
Kune vamwe vari kuti mihoro iri kupiwa vashandi vemumapurazi iri pasi zvakanyanya, zvinogona kuzovatuma kuba pavanenge vachiseenza. Munoti iwo sesangano?
Yes, zvinogona kunge zvichidaro kuti mari dziri kupiwa vashandi kati muhoro wavari kupiwa ushoma, hazvipe mukana kuvashandi kuti vabe. Uyezve employer hafaniri kutora advantage yekuti inini hasi kupa vashandi vangu mari, saka ndinofanira kuti ndivarove. Endi zveshuwawo vashandi vanoba nekuti kune nzara. Vashandi vanhu vari vachiwa kubasa, vashandi vanenge vachida mari but hazvikwanisa kupiwa. Muhoro iyoyo unoenderana maringe nekoma kwezvinhu. Kupera kwezuva mushandi anozoona kuti chinhu chandi kushandira ichi ndadii kuti ndatora, anditi ndanopo vana kana dzingava muri. But hatitarisire kuti zvinge zvichidaro, uye hatikurudzire vashandi kuti vabe. Asi nemuda kwesituation, my employers ngavanzwisise situation iri munyika kuti aiwazvo hakuna chouviri kunze uku. So tadi kuti tavabatsira vashandi nokuti vashandi vanhuwo.
Zvinhu zvamuri kuitawo imi sesangano kuedza kugadzirisa matambudziko ari kutarisana nevashandi mumapurazi umu?
Sesangano redu tiri kuumbiridza nekugara pasi nemaemployers associations tichionesana kuti ndezvipi zvikwafekta, then ndeipi nzira yatingatore kuti tivabatsire. So sangano redu riri kufamba pose nepose nemumafarms imomo tichikurudzira production zvayo, nokuti production ndo inozoita kuti pange pane mareturns kana kuti mari income yokuti vashandi vanga vachipuwa. So tiri kukurudzira even maemployers kuti no, ngapanga pane production yosimudzwa. Production ingasimudzwe sei? Anditi papanga pane capital, maemployers ngaatsvage capital. At the same time wo vachibhadhara vashandi mari inomotivheta mushandi, but mari inoita kuti mushandi afarire basa, production ienderere mberi.